mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 14 kukadzi 2023 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi yoshora nhengo dzedare reparamende nekuramba dzichida kupiwa mari kunyangwe zvinhu zvakaomera vakawanda munyika. Asi mumiriri wenoton muparamende vatemba muliswa vanoti nhengo dzeparamende hadzisi kupiwa mari yavafanirwa kupiwa zvichienzaniswa nevamiriri veparamende vekune dzimwe nyika danho rakatorwa nedzimwe nhengo dzemapato anopikisa rekupinda kana kudzokera kubato riri kutonga rezanupf rapindawo mumatunhu emdc alliance nemutwakazi republic party iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo eliot masocha vari kushora zvikuru nhengo dzedare reparamende dzave kuti dziri kuda imwe mari yebasa radzinoita vachiti hadzisati dzapiwa nehurumende izvi zviri kuuya panguva pangopera mwedzi miviri nhengo idzi dzakwereteswa mari inosvika zviuru makumi mana ekuamerica kana kuti $40,000 zvichinzi ndeyekutenga dzimba vanotungamira nhengo dzeparamende idzi panyaya dzemagariro adzo vatemba muliswa vanomirira norton vakasimudza nyaya iyi mudare reparamende zvondo rapera vakati dare reparamende riri kunonoka kuvapa mari dzavo dzekubatsirikana zvinopa kuti pavanozodzipiwa dzinenge dzisisina uremu sezvo dzinenge dziri mumadhora emunyika asi muzvinafundo masocha vanoti zviri kutaurwa nenhengo dzeparamende idzi hazviratidze kuti dzinonzwisisa kutambura kwevanhu vavanomiririra nevari munyika
panogona kunzwisisika kana kusanzwisisika panogona kusanzwisisika ndopo kuti ivo maMP acho akaitwa sana vamulisa vane zvenge vobudisa mapikicha vachidya mari vazodzoka kunodya mari ikoko zvine zvenge zvichiita sokuti kudadira vanhu vavanomiririra tichinatsoziva isu kuti ruzhinji rwavanhu vavanomiririra runoshaya vazodzoka kunodya mari kwavanenge vachidya ikoko vashaina nokushaina kwavanenge vachiita namapikicha avanenge vachiisa pavanoisa vozodzoka voti tava kuda zvedzimwe mari dzakati hazvingahwisisiki izvozvo kana nena hazvingazvihwisisi zvachose chero zvavo vamwari vane zvinhu zvavo zvavanenge vachishandisa asika vanenge vachidawo kurobwa masoro maMP iwayo kuti aiwa imi munomirira ruzhinji runoshayiwa mari runoshayiwa chokudya runoshayiwa fizi zvino kana moenda kwamunoenda uko chitodyai mari dzenyu makanyarara kana mozodzoka henyu munomudi mokumbira mari dzenyu dzamunofanira kunge muchibhadharwa dzakaita samafield visits kwavanoendavo dzokupokugara namaallowance avo muparamende hazvizovhiringani namapikicha amunenge maposta apo nokuti kukumbira mari yebasa raunenge waita zviri pabumbiro romutemo wezimbabwe kuti hapana unofanira kushandiswa mahara
Professor Masocha chii chingatadzisa vanhu kunzwisisa apa
hatingazvihwisisi isu kana kuri kunzi zviro ndizviro pano vakapuwa mazana namazana amaloni vapuwa mazana namazana amaloni havo vovonekwa vachiisa mazvipikicha vachidya mari kwavanenge vachidya mari vodzokazve voti hurumende gaichitipa zvakati ko munhuwo zvake usina zvose izvozvo ndingagozozvihwisisa sei nyangwe tizvihwisisa ndinoramba kuzvihwisisa ndichiti aiwa ngavasapiwa mari dzemaallowance dzivangoita basa sokungoita basa kunogona kungoitawo mumwe savanhu vane zvinhu zvavo saka ndo panogona kuvhirika kuhwisisa nukusa uisa kwa vani kukunyangwe nesu tino uisisa tino bona kuzazi uisisa kana paine pari zimweza waka mbupuo mbuda zimwe chikamari
asu professor kana tuchi chenda kuti imari ya waka shandira chakaipa chi kuti wa shandise mari ya po ya watandira iyi nenzira ya wanoda zhiripa chena
chakanyanyo kuipa ndicho kuti vanu vanu miririrwa na ma MP wa yaya vanu vanejara ndo kuipa kwa zvizvozvo ukandotora chikafu chako ukachigira pamberi paunejara haakwanisi kukututumadza munhu iye ndo pakaipa ipapo kuti aiwa zivai vanhu vamunomiririra ma MP moziva kwokudyira mari dzenyu moziva mapikicha okuisa pamune maisa pamatande mutande apa kwete kuzoisa zvikafu namafaro anoshayikwa navanhu vamunomirira tozotadzohwisa isu kuti saka vanhu havatimiririri ava vanozvimiririra voga ndo pane dambudziko ipapo kuti idyai zvenyumari dzenyu asi zivai kuti muri pabasa ravanhu vanhu vanoshaya vamwe zvokutoshaya zviya kuti ndodyira mangwana
hurumende inokwanisa kuvapuretesa mari dzakawanda kudaro asi ichitadza kuvapa mari yavo mihoro sekuchema kwaanoita chii chiri kuitika apa
chiri kuitika apa kungava kukonekwa kwebasa muhurumende nevokumari uko vana vamutuli uko vari kukonewa basa rokubhadhara vashandi vavo vakaita samaMPA vari kuuraya nyika nokuti kukonewa basa ikoko kuchazoitavo kuti vamwe vakonewe mabasa vachiita hurumende kana isingabhadhari nenguva maMP kwendobhadharirei saka ndo pandinoona ipapapo kuti zvinoratidza kuti mumwe munhu haasi kuita basa rake raanofanira kuita kuona kuti chi maMP abhadharwa mari dzavo kana vachinge vakabhadharwa vamutuli vakati vakabhadhara maloni okuma 40,000 50,000 ko izvi zvazokona kubhadharwa neizvi haasi mumwe munhu uri kupiwa mari iyo iyi yamaallowance amaMP achiisa muhomwe dzake zvatadai kunzwa kuti iyo zati yangoti zizi kuita sokuti pamwe ndiyo yaakutorefura vari kuita corruption imomo hatichanatsi kuhwisisa mafambiro anoita mari muhurumende kana kuchimbodzi vapiwa mazazana nawa asi nhasi vanotadza kupiwa maallowance avo zvaita sei ende papi pacho pazvagosha
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Eliot Masocha vange vari parunare kuOhio nestudio 7 asi vanomirira Norton mudare reparamende vatembambliswa vanoti nhengo dzeparamende dzinopiwa mari shoma inovatadzisa kuita basa ravo zvakanaka vachiti vari kupiwa mari shoma pane inopiwa nhengo dzeparamende vekune dzimwe nyika tatanga nekuvabvunza kuti mutauriri weparamende akatii pamusoro pezvichemo zvemari zvenhengo dzeparamende
spika vakati taisafanira kumumirira kuti nguva isvike ipapo because ndakati tinoita kunge we are preoccupied nemaallowances yedu yet kunonoka nekuti kana usinobhadhara allowance kubva September and muna February wapinda zvinoita kunge ndizvo zvaunongoda kungogarira kungomirira yet people vane basa rekumake sure tisabhadharwa we must be paid and we do our work but how do you do your work when these allowances are not paid for and outstanding from September October November December January 5 months
chikonzero chacho ndechevamuliswa seo zvichiita zvichifambiswa nenzira iyi
kuda kuti nhengo dzeparamendi dzionekwe kunge zvavanongodai mari dzavo and tisaite basa redu nemazvo nekuti basa redu ndekuongorora huori nezvakawanda zvinoita hurumende saka kana tiri incapacitated pacho kuti tisina zvakakwana vanofara and then isusu toonekwa vamwe sevanhu vanonetsa chero nyaya dzema40,000 loans vangati kana isu tapiwa zvinhu zvakati zvakakodzera isusu zvoita ndoizvoti onai nhengo dzeparamende dzaipiwa loan ye40,000 but ivo havatauri kuti vakapanana maloni ema500,000 ma350,000 kasi ndisu tinoongorora nyaya dzemari dzese idzodzo iye mufudzi wewai hapana chaanowana asi wai dzowana zvakawanda zvinoita here
ko zvinombofamba sei vamuliswa kuti vanowana mari dzakawanda dzokukuredhesa nhengo dzeparamende asi vachitadza kuwana mari yekukutambirisai
ya ndizvozvo zvacho nekuti musangano unotonga ezanupf saka nhengo dzeparamende dzezanupf zino zinyaza raine kuti bunge redu rine section ya 129 1k inoti musangano nesimba rekudzinga munhu mumusangano kana asina kufamba nezvoda musangano saka vanonyarara handizvere uku futi opposition imwe yacho inodyawo nemusangano wezanu pf havataure zvoita kunge inini chete ndii ndinoda kuti zvinhu zvifambe kunyaya dzekuti ofisi yemunhu anomirira vanhu mp inge ine zvese kuti basa tifambe zvakanaka kuzini hapa anondidzinga ndi munhu angu zvimira ndega ndakapawo kuvanhu saka ndinge ndichitoitira izvi iwo mabi angu nekuti nehangu upenyu hwangu hwaona kushata ndinorima ndine mabhizinesi and so forth saka ndinopinda muparamendi ndisina zvandinazvo in fact paramendi itondito ndichoshandisa mari dzakawandisa dzangu dzevana vangu nekuti ibasa randinoda kuti ndione kuve ndichibetserawo vanhu handakatumwa namwari
mataura kuti hamude kuti muoneke sevanhu vanongo ramba vachichemera mari munoti kune vamwe vanotofunga izvozvo kuti nhengo dzeparamende dziri kuramba dzichingoda mari kuhurumende asi vanhu vavanomiririra vachitambudzika
vanhu ende takakumbira paramende kuti yadini kuudza vanhu vezimbabwe chokwadi kuchii chatinowana chii chinowana maminista kana majaji and then moona kuti isusu ndisu tisina zvatinazvo chero madhiraivha hatina chero maofisis hatina ndine ofisi yangu yandinoshandisa nearly 2,000 to 3,000 pamwedzi ndichipa vanhu mabasa kuti vapedzere muconstituency kundibhadhara $150 at the end of the day asi mukaona majaji vane mota dzakanaka nemabodyguard nemadhiraivha maminista vane zvakawanda and so forth saka iyo paramendi yakati udzai nyika nekuti ipublic information nyika ngaizive kuti arikuwana mari yakawanda ndiani asi ndisu tinopasa bhajeti yacho futi ndisu tinotendera kuti mari idzodzo dziende kumaminista dziende kujudiciary and so forth asi tichiwana zvishoma vakada kutaura zvinotinetsei saka nyika ngaizive kuti kana mumiriri wevanhu asina zvakakwana zvichanetsa kuti basa riende mberi uhori haupere nekuti tinge taakuwanikwa tichimhanya maofisi aya tinopa zvinhu zvakawanda kuti tirarame kubva kwavanhu saka nyika yoenda kupi saka kuna naengland kwamunoonawo mamp vanopiwa kana over £100,000 per term zimbabwe musadak mese kwakaita benchmarking ndichireve benchmarking vakanana kenya kunana zambia kunoona kuti vari kubatwa sei nhengo dzeparamendi zimbabwe ndio the least kuzambia they are paid at least kuma3,000-4,000 kukenya the paid kuma10,000 voona vanhu muofisi maresearcha vanenge chitira basa nhengo yeparamendi kuti zvatinoita ndezvenyika zvese zvedu ende tinge tasiya mabasa edu angatichiti hatitofanira kupfuma nazvo aiwa asi ngatirarame upenyu hwakanaka chero medical aid chaichero vana vedu chaichoi kuchikoro ndicho tinobhadhara asi uku maministers nevamwe vanobhadharirwa
vanomirira Norton mudare reparamende vatemba muriswa vari parunhare kuNorton nestudio 7 danho rakatorwa nedzimwe nhengo dzebato rinopikisa rekupinda kana kudzoka mubato riri kutonga rezanup f mukupera kwesvondo rapinda mumatunhu emdc alliance nemutwakazi republic party wange district coordinating committee yezanup f yakaita musangano kuchinotimba hall nemugovera uko kwavakatambira vatsigiri vatsva vezanup f avo vanonzi vakange vakawanda chero hazvo bato rezanup f richiti riri kutambira vanhu vakawanda vari kudzoka vamapato anopikisa vanoti zanup f haichadiwi nevanhu mukuziya nezvenyaya iyi evans zininga aita hurukuro nemukokeri wedare reparamende wezanup f vapupurai togarepi
Blessing tinomufaro mukurusa wokuona vanhu vakawanda nouwandu hwavo vachiuya kuzvipira kubato rousununguko bato rinomiririra zvido zvavana vezimbabwe zanup f vachibva kumapato anopikisa vachiuya kuti todzokera kumusha kumusha kune chokwadi kumusha kuno rugare kumusha kunomiririrwa zvido zvavana vezimbabwe hausi mufaro watinawo kutambira ruzhinji rwevana vezimbabwe rwekuti haiwa hatingarambi tichiteverana nemhepo, hatingarambi tichiteverana nemapato anotumwa navavengi veZimbabwe, hatingarambi tichitevera mapato emhirizhonga.
Asiwo imi sebato rezanupf, chirongwa ichi chiri kutekeshera nenyika yese here kana kuti mungori muHarare chete zvatakangoona izvo?
Tinowa mufaro kuti vana veZimbabwe vari kujekerwa. Baba vamunangagwa vari kufamba nenyika yedu vakatarisa kubudiriro yeZimbabwe. Vari kuona baba vamunangagwa vari mutungamiriri uzere nechokwadi. Ndokusaka uchiona ruzhinji ruchitirwauya. Vana Collins Tsvangirai vamuri kutaura vanhu vakajekerwa, vanhu vatinoona vanoti vane unjere, vakaongorora vakaona kuti zvakanaka kuti vadzokere kundoshanda nebato ramavambo okuzvisunungura kwevana veZimbabwe. ZANU-PF.
Ndiri kuda kuti mubate pekuti kumasero, kumawadhi uko, kumadistrict, kumaprovinsi uko, kumaruwa kune vanhu uko, nau iri kuitikawo here kana kuti zvaingova zvatakangoona izvozvo zvekuHarare pamapikicha?
Tino vamakaona vashoma nokuti nzvimbo zhinji dzanga dzinokunaya kwemvura yakawanda. Kwese kwatinobva kune vazhinji vakadzoka, ende tizere nomufaro kuti kuvatambira namaoko maviri. Vanga varimo muZANU-PF vari kutamba nomufaro. Uyai mushande pamwe chete nababa vamunangagwa kuvaka Zimbabwe. Nyika ndedu inotongwa nesu nevayo. Saka ndinowa mufaro nyangwe neni pachangu somunhu. Kwandinobva kwangu kuGutu South, ndakaona vazhinji vakatouya nebhazi vachiti tinoinda kundoona mukuru wenyika. Tazvipira kushanda pamwe chete noruzhinji kuti tivake Zimbabwe.
Mukokeri weZANU-PF mudare reparamende vapupuraito Garepi vari parunhare kuHarare nestudio 7. Tabatavo vakafanobata chigaro chemurongi wemisangano mubato reTriple C vaAmos Chibaya kuti tinzwe divi ravo.
ZANU yaita munikwi, ZANU yaita manyoka, vatambura vanotora vanhu vavo veZANU-PF vachivaparedha kuti vabva kuTriple C. Izvi tine svinga revanhu vanobva kuZANU every day, asi semusangano wevanhu hatina nguva yekusara tichiparedha vanhu.
Vachibaya, muri kuti vanhu vatakaona pamavhidhiyo aitenderera aya nemapikicha nevamwe vaitotaurawo vakabvepi vanhu vesa?
So zvamunoudzwa zvose kwaye vabva kuTriple C, vabva kupraiwa ndezvemugodzi Matsuro, kungotora vanhu vagara vari kuZANU vongovamisa vovaisa mashoko mumuromo kuti tabva kuTriple C. Kwedu kuTriple C vanhu vakawanda vari kuuya kubva kuZANU zuva nezuva rakasipana Mwari, asi haiwa hatina nguva yekumbovaparedha. Triple C musangano wevanhu, Triple C musangano wemacitizens. Chero veZANU vari kuuya everyday, haiwa tinovatambira. Vanongouya asi hapana watinomboparedha kuti vabva kuZANU. Ndosaka muchiona kutiko zvino tatine marala takaapplaya ku63 madistricts muno muZimbabwe. Vachishanda nemapurisa vakatidzivisa kuita marali kunzvimbo dzinosvika 57, vakangobvuma marali 5 chete.
Iyo ZANU-PF ine simba rudziko rekurambidza marari anoitwa nerimwe bato, haasi mapurisa here anoita wezvozvo izvo?
Unova mucherechedzo wekuti ZANU iri kuvhunduka kuti vachamisa chinova chazezesa mutunhu nemago vaenda nenyika. Asi zvisinei, nyango vakatirambidza marali asi hazvimisi shanduko. Shanduko iri kungouya, shanduko ichauya nehurumende itsva. Tava nehurumende itsva inounza budiriro muZimbabwe, tova nehurumende itsva inounza mufaro muZimbabwe. Regai ndipedze ndichiti vana veZimbabwe vese kumatima nenyika, kana une mwana asati arejesa kuvhota ngaanorejesta. Tirove ZANU zvine mutsindo, bondoguna hazvikoni.
Avo vange vari vakafanobata chigaro chemurongi wemisangano mubato reTriple C vaAmos Chibaya vari parunhare kuHarare nestudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Munewsday nengo dzeCisco Skill Pension Fund dzinoita makumi maviri dzanyorera tsamba kuparamende kuti ibatsire mukuti vapiwe mari yavo inoita mamirioni matatu emadhora ekuAmerica yepenjeni yavo yavanoti yakasara pakubhadharwa pavakasiya basa. MuNewZimbabwe.com mutauriri wehurumende Vanick Mangwana vanoti bato rinopikisa Citizens Coalition for Change riri kurambidzwa kuita misangano pamusoro pevatsigiri varo vavanoti vanoita zvemhirizhonga. Mwedzi uno TCCC yakarambidzwa kuita misangano kana kose, uye gore rapera 2022 TCCC yakarambidzwa kuita misangano makumi matatu nemumwe. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 makadi. Vamunangagwa munatsveruka muri kutonganyika neutsotsi. Icho choko handi kutonganyika neutsotsi because vanhu havachadi, muri kumanikidza vanhu. Dai muri umweka maenda kunozorora kumusha chitsetsa mupini, vazukuru vachionai muchimbofara nevazukuru nguva diki yakusatirai. Izvi hazvichaiti izvi, chiendai munozorora mudye mari yamaka 42 years dzakareba muchikusvikana nhasi. Mutsveruka imi babai, musi wekufa kwenyu ndaona nyika, asi ndiri kuona kuti sekuti mbavha nemakororo ndo vachachema because chairman unenge aenda. Muri kukokorodza nyika yeZimbabwe, vana vaifanira kunge vachienda kuchikoro, vanhu vakuru vaifanira kunge vachienda kuchikoro vasina chavanoziya, kuenda navo kuma sanction removal campaign, kubvunzwa mubvunzo wekutoti sanction yacho chii haasitoziya. Taurirai vanhu kuti masanctions anopihwa nyika yeZimbabwe akapihwa maindividuals egovernment yeZimbabwe because mune utsotsi. Muri kutyora kodzero dzevanhu, nanhasi dziri kutyoreka dzakawandisa. Ada kuti ataure chokwadi nezviri kuitika, hamudi kumuona munhu iyeye unofanga neutsotsi. Like izvozvi zvimuda kuenda kucongress, muri kurambidzirai vatori venhau kunga varipo. Inyaya yekuziva kuti vanoziva chokwadi, vachataura zvechokwadi chaizvo zvekuti nyika dzisichanzwa. ZANUPF muna guta kuroya.
Politics dzepaZimbabwe dzousa musoro. Tinogona kuita BP renyika kubafa BP renyika, seni ndicharobatwa BP renyika. Zvinondigwadza kana ndichiona vakuru vemapoliticians vekuZANUPF vachiti pavanongotungana dzikatungana dzemudanga, uye vatungwa akabuda atomira panze kuti unoti handichazivi, ndabudiswa mudanga kwotanga kuti pasi neZANUPF. Asi rimwe zibora ngoma riri kuzevha riri kufa nezhara neZANUPF rei rongoramba richingoti nayo ZANUPF. Ivo vakuru vangoti daidai so vakaona kuti atitungwa pana hatichagoni kulapana uri tichaka panorwisa kutoenda pamwe. Vana Jonathan Movosa shasha dzokuridya vaishandisawo neZANUPF namugabiro, asi kuva pavakangotiza sava kukenya vakatanga kuti pasi nayo ZANUPF. Vana vasuku vero vose vakatanga kuti pasi nayo, vanga vatungwa pailisa pamugodhi wegogoridha vakatanga kuti pasi nayo. Iwewe munhu unovhota uri kumbozevha ukadzungaira mudzungariro upi kunongoti uri muzhara mukombo wekutambura unongoti uri weZANUPF, basa ndiri kupfara ngozi uchingoti uri weZANUPF. Onai zvinoita vakuru venyu vari mberi ndopolitics dzamunofungwa kuita izvizvi, tsvakai panorwisa gutsa ruzhinji ndo munhu usoda ndotitungamirira mberi, kwete kuti munhu uri kuti uraya nenzara munongoti tiri weZANUPF, tiri weZANUPF. Onai zvavari kuitawo vakuru venyu vari kufurandi kwenyu mberi ikoko, ndisingamboindi kure kure kuna vamugabe chaichava vangoti vachitungwa vachibviswa pa vakarita pasina weZANUPF vatoona kuti hamupachina upenyu. Asi iwewe unongoramba wakaita sechinhare chinongoramba chakaruma zidovo rakaoma kare kare. Chii kune vakomana vakomana vakomana
imi pastudio 7 pastudio 7 apo mugwadi kauyu kamugwadi wamuri kuramba muchipa mukana kauyu achatiodza mwoyo yestudio 7 yenyu iyoyo. Munomupirei mukana wekuti ataure zvinotirwadza kudaro? Zvese zvaari kutaura izvo imi nemiwo hamuzvizivi ndezvekunyepa zvaari kutaura. Chatoudzwa namugwadi chii chacho chaanonyatsotaura? Munhu asina kurwa hondo anotaura zvina nebasa rese. Akarwa hondo kupi mugwadi? Mwana akazvarwa nezuro unozi rokora achitaura iye kana achidya achiguta kuZANUPF ikoko ngaadya agute iye, kwete kutaura zvina basa. Misangano mingani yakarambidzwa isu kumaruzevha tikutoinzwa kuchikomba? Mapurisa epamasasa haana kuramba mutaura zvina nebasa rese kuti hatisi kurambidzwa musangano weTCCC kuita sei?
Vamunangagwa vari kuti abvi izvoni tinogona kuita sarudzo dzakachena pasina vekunze vanopindira. Ko vanombotyei kuti vekunze vauye kuzoonawo sarudzo dzetinenge tichiita munyika mwedu? Ngavauye kavazovawo zvapupu mune ramangwana kuti vanyatsoona kuti muZimbabwe tinoita sarudzo dzakachena here kana kuti tinoita sarudzo dzisina kuchena. Ngavauye vanhu vekunze vazozvionerawo.
Uyo anonzi Tafadzwa Mugwadi, Tafadzwa Mugwadi, Tafadzwa Mugwadi, mataura akatanga ane zvinhu mukamwa pese pamunomuponera anga tinongodai tinongodai tinongodai. Iwe Tafadzwa Mugwadi iwewe,
wamwe vakoza mpf wakabuda masvondo apura itora kuti isu hatisumi mapurisa kuita musangano iwe nhasi utaura kuti etinosumwa unyara here uri munhu akaita sei tavadza ungwadi zvaakuguma mani tavadza ungwadi iwe wapadhuzi mataura yako yachasada kudzingwa kuzanikokouya munyika utotanga kuita chiseko kuita nomadhindi rangara chibanga uripi izvozvi ndokwauri kuenda tafadza ngwadi unotaura ngeune chinhu mukamwa every day uchinyepa munobva maita ngemi mendi makatanga nezanupf anotafadza mugwadi makauya nezuro uno kuzanupf taitouweko madhezi acho ataiveko izvozvi musati mambouya imi chichaunotudza zvezanupf tafadza ngwadi
Studio 7 makadi Studio 7 toda kutanga tabvunza vamugwadi kuti ngavatafadzwa mugwadi kuti ngavatudze kuti musangano wezano kwavakarambidziwa kukambena kwavakarambidziwa kuungana navanhu ndepapi mwedzi upi idheti ripi igore ripi nemadzake tafadzwa mugwadi ndiye ari kufosa mapurisa kuti arambidze cc kuti ungane navanhu une nhema hatidzidi ndivo vari kurambidza cc vezano kuti cc isasangana navanhu ngaatiudze dheti rakarambidzwa zano pf kuti isasangana navanhu ndepapi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mumusangano uri kuitwa pamusoro perusarura uri kuitwa muNairobi Kenya vana muzvinabhizimisi vechidzimai vemuafrica vanokurudzira kuti kushungurudzwa kwemadzimai nevasikana kupedzwe pamiganhu yenyika dzemuafrica vana muzvinabhizimisi vechidzimai ava vanoti vanoshungurudzwa pavanenge vachiyambuka mabhodha enyika muafrica musangano uyu uri kuitwa netarisiro yekuti nyaya iyi ichakurukurwa pamusangano weafrican union uchatanga muaddis ababa nemusi wemugovera sangano renigeria renational peace committee rinoti mhirizhonga dzine chekuita nezvematongerwo enyika dziri kukwira zvakanyanya apo sarudzo dzava kuswedera musi wa25 mwedzi uno muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mashoko atiri kutambira anoti munhu mumwe chete apfurwa akafa pamichigan state university muguta reeast lansing mudunhu remichigan muno muamerica mapurisa akazara pachikoro ichi achiyambira vadzidzi kuti varambe vakavanda panzvimbo dzavari kusvika vaudzwa zvekuita sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi yoshora nhengo dzedare reparamende nekuramba dzichida mari kunyange zvinhu zvakaomera vakawanda munyika asi mumiriri wenorton muparamende vatemba mliswa vanoti nhengo dzeparamende hadzisi kupiwa mari yadzinofanirwa kupiwa zvichienzaniswa nevamiriri veparamende vekune dzimwe nyika danho rakatorwa nedzimwe nhengo dzemapato anopikisa rekupinda kana kudzokera kuva nhengo dzebato riri kutonga rezanup f rapindawo mumatunhu emdc alliance nemutwakazi republic party tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau vadiwa vateereri mova nevalentine's day rinofadza ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzeisindebele